Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakara manero anhasi uri musi wemugovera kunyana 16 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zvinotambidza ofisi yemutungamiri wehurumende yeBritain gwaro renyunyuto pamusoro pesarudzo muZimbabwe idzo dzazvinoti hadzina kufambiswa zvakanaka. Asi imwe nhengo yezano PF muBritain inoti havaone Britain ine chainoita panyaya iyi sezvo ichiziva kuti zano PF yakakunda zvakachena musarudzo. Chirongwa chemapurisa chekubvisa mumigwagwa mabhazi nedzimotokari zvisina kukodzera kunge zviri pamugwagwa muHarare chotambirwa zvakasiyana-siyana. Tichakupai zvabuda mitambo yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain nezuro chishanu zvakaenda kumahofisi yemutungamiri weBritain vaRishi Sunak zvichinovatambidza gwaro razvo rine nyunyuto ye kwazvinoti kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo muZimbabwe uye kuburitsa kubiridzirwa kwazvinoti kwakaitwa sarudzo. Vana veZimbabwe ava vanoti vari kuda kuona kuti Britain ingabatsira sei panyaya iyoyo vachitarisa kudyidzana kwayo neZimbabwe. Zvimwe zvezvinhu zviri mugwaro iri inyaya dzekuramba vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushungurudzwa nehurumende kunyange hazvo sarudzo idzi dzakadarika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe wevano vakanosvitsa gwaro kumuzinda wehurumende yeBritain vapanyika Karimanzira vesangano reRestoration of Human Rights avanoti urongwa uhu vakaitwa nevana veZimbabwe vanobva kumapato nemasangano akasiyana-siyana asi vakabatana.
Isusu tiri kuda kuti hurumende yeBritain nedzimwe hurumende dzepasi rese dzisatambira kuti vamunangagwa ndiye mutungamiriri weZimbabwe akasarudzwa pasarudzo yapfuura. Tiri kuda kuti zvakabuda musarudzo iyoyo zvisaonekwa zvisatorwa sekunge ichokwadi. Toda kuti paite kana zvichigona imwe sarudzo itsva inenge ichifambiswa zvakanaka kuti zvido zvevanhu zvibude sezvazviri.
Munotarisira kuwana mhinduro riini kubva kwamakasiya magwaroko?
Hatina kuudzwa kuti mhinduro tichaiwana riini, asi kana taakutarisa zvaimboitika munguva yapfuura kana vanhu maisa magwaro kuhofisi yaprime minister, kazhinji vanowanzopindura pasina kupfuura mwedzi kubva musi wamaisa petition. Saka tiri kutarisira kuti mhinduro tinogona kuiwanawo ndingati pakati paOctobe zvichienda mberi.
Munoona here hurumende yeBritain nemasimba zvamuri kuda kuti zvinge zvichiitwa zviri mugwaro iri? Tichiona kuti zvamuri kuda kuti zvinge zvichiitika zviri kuZimbabwe asi muri kuratidzira muri kuBritain.
Hurumende yeBritain iri yega inogona kuonekwa sokunge isina simba kuti ipindire muzvinhu zviri kuitika muZimbabwe. Asi kana tikatarisa kuti hurumende yeBritain inodyidzana zvikuru neZimbabwe uye tingati mune chirungu tingati is part of the international community, vanogona kubatana nevamwe nedzimwe nyika pasi rese vachitaridza kuti havana kufara ne mamiriro akaitika kuZimbabwe, sarudzo mafambisirwo akaitwa sarudzo kuZimbabwe. Tikazotarisa vabatana nevamwe kudaro kana vanhu vese vakabatana vakawanda zvinogona kukonzera kuti hurumende yeZimbabwe iteerere.
Avanga vari vapanyika Karimanzira vesangano reRestoration of Human Rights vari parunhare neStudio 7 vari kuBritain. Asi nengo yezano PF vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Masimba Mavhaza vanoti danho revana veZimbabwe vari kuBritain ava harina zvarinoshandura muZimbabwe.
Chekutanga ndechekuti vanhu vatakaona vachiita muramba mhuru vakananga kumaparamende nekumba kwemutungamiriri weBritain havanga vasiri vana veZimbabwe chete. Vaisanganisirana vana vaZimbabwe vairi vatatu nedzimwe nhubu dzinoshandisa vana veZimbabwe. Saka haisi Zimbabwe yakaita saizvozvo izvo. Idzaingova nhubu hadzo shoma shoma vangojaira kupiwa mari, vakaungana ungana pano voita noiziya vopiwa mari, vari kutaimira mari dzemadonors. Hazvina zvazvinoshanda kumusha. Kwaingova chinyoreso chavakangoitawo, kungonyorawo kwavanoita, vanogara vachigaro ziva kuti pese pavanokundwa vanonyora mapetisheni akawanda. Hazvibatsire, vaifanira kutonyora petisheni yekuti Britain bvisai masanctions.
Munoona here Britain ichitambira kurudziro iyi ichitorawo matanho?
Chokwadi chiripo ndechekutaiwa nyika yeBritain yaneta nevanava nhubu idzi vanoda kubaya dura nekuda kwengonono. Vanogara vachingoimba vari pamuzinda weZimbabwe, vachingoimba vari kuparamende yeBritain vachitungamirwa naChief Ndiweni kana vaimbova Chief Ndiweni. Vatoneta chato vachiseko, vanenge vachitosekwa kuti vana vaya vatanga uya muzoona, asi hakuna zvazvinobatsira gore rino, hakuna zvazvinoita. Nyika yeZimbabwe iri kuendera mberi nekutongwa. Izvozvi tiri kuno kuAmerica, mutungamiri wenyika ari kuuya kuzopinda madare revatungamiriri venyika dzemubatanidzwa yenyika dzese dzepasi pano. Zvoratidza kuti vakabvumiwa nyika dzese dzavatambira semutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Vanga vari nhengo yezano PF vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuNew York muno muAmerica neStudio 7. Vanoshandisa mabhazi nemakombi anotakura veruzhinji munyika vari kutambira zvakasiyana-siyana chirongwa chakaparurwa nemapurisa muHarare cheTame the Traffic Jungle, icho chakanangana nekubvisa mumigwagwa dzimotokari dzisina magwaro akakwana pamwe nedzisingakodzeri kuva mumigwagwa. Taboka Ncube weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kusateverwa kwemitemo yemumigwagwa nevedzimotokari nevemabhazi kunonzi kuri kukonzeresa njodzi dzemumigwagwa dzakawanda, sezvo dzimwe dzimotokari idzi dzisina kukodzera kuva mumigwagwa, ukuwo dzimwe dzacho dzisina mvumo yekutakura veruzhinji. Achinyora padandemutande rawo reX, mapurisa anoti kusvika mukupera kwezuva nezuro ainge asunga vatyairi vanodarika zviuru zvinomwe munyika yose, uye motokari dzinodarika zviuru zvitatu nemazana matatu dzainge dzatorwa nemapurisa sezvo dzaisakodzera kuva mumigwagwa. Mukuru wesangano rinomirira vanhu vanofamba nemabhazi nemakombi rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadza Goliath, vanoti chirongwa ichi chichaita kuti vanoshandisa migwagwa vatevere mitemo.
Operation yakanaka zvikuru. Chero zvazvo vanhu vari kuvhiringidzwa mafambiro avanoita nemaditi avanhu. Nyaya iripo ndekuti kusarongeka kwakanyanya muguta reHarare.
Mukuru wesangano remakombi reZimbabwe Public Transporters Association, ZIPTA, vaEmerson Nidza, vanoti chirongwa ichi chakanaka asi havatenderani nemaitiro acho.
Maoperators tikuona kuti vanga vachida kuti mota dzive nemapepa, asi vazotinga manje vanosvika vachiva nedzine mapepa nedzisina mapepa nekupwanya mota dzevanhu. Ipapo ndo patinoona kuti zvakanganirika. Vachiwana anovamonita kuti vakutapasa nemazvo here.
Mumwe wevagari vekuchitungiza vaAlex Alec vanoti vafambi vakawanda vari kumirira zvekufambisa kwenguva yakareba zvikuru munguva dzemangwanani nenguva dzemanheru.
Pakudzikiswa tichipinda mudhorobha reHarare, sesu tinobva kuguta rechitungiza, tinodzikisirwa kunze tisati tambopinda mudhorobha kumabasa edu. Mitengo yedu yatikwirei. Kana kazhinji kacho tichibva kuchitungiza tinotarisira kana kuenda kuchitungiza tosazabvisa madhora dhora rimwe chete rekuamerica. Asi apa nokuda kwekuti transport yashoma vakomana ava dzimwe nguva vanoti bhadharisa madhora maviri.
Mutauriri wesangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, vaJabulani Chikomwe, vanoti vanhu vanoshanda vakazvimirira havasi kuwana mukana wekutengesa sezvo vachinonoka kusvika kwavanoshandira vachikasika zvakare kubva pamabasa kuitira kuti vawane zvekufambisa.
Zvaakuita kuti vanhu vasagone kunge vachifamba nenguva dzavanenge vachida. Kuti kutanga kwedipending day nekuti tichiona vanotengesa ava vanhu vanotanga as early as 3 AM vamwe vachienda kuna nambare musika kuti vanohodha. Tove dambudziko rakanyanyisa uyewo kuti havachakwanisi kuti vanga vachigona kupedza nguva dzimwe dziri past a certain time nekuti vanenge vochikirawo kuti vanozofamba sei. Saka operation mapurisa vangataura havo kunaka kwayo asi iri kumbunyikidzawo vanoita basa rekutengesa.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vari kushanda pamwe chete nemasangano akasiyana-siyana vaine chinangwa chekupedza dambudziko remumigwagwa iri.
Basa rechipurisa rinofambirana nezvimwe dzasaintona paoperation iyoyo yatisikuita tega. Takabata vemakanzuru, takabata veVID, takabata veTransport Council, the Minister of Transport and Infrastructure Development. Kutaura kuti bonoti kune vanhu vanga vachinyepa vachiti hakuna manumbe plate. Manumbe plate ariko, takaudzwa neCVR zvakanzi aripo. Mutemo unotaura kuti motokari ichipinda pa boda ngaive neregistration zvese takagara pasi nezimu ravanga varipo pamiting yatakaita. Saka tikuadopta yatinoti holistic approach.
Chirongwa ichi chakatanga nemusi wechipiri. Mugore ra2022 mapurisa akaita zvakare chirongwa chakapuwa zita rekuti Respect Other Road Users. Asi vamwe vanoti zvirongwa izvi hazvina zvikuru zvazvinobuditsa sezvo dzimotikari dzisina magwaro akakwana nedzisina kukodzera kuve pamugwagwa dzichizongodzoka zvakare pazvinopera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchuchisi mukuru wehurumende muLibya anoti avhura ongororo yekuferefeta kutsemuka kwemadhamu maviri zvakakonzera mafasha mumuguta reDena riri kumahombekombe kwenyika iyi. Zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi zvanga zvichiri kutsvaga mitumbi nhasi muDena. Yave kuda kusvika svondo kubva zvaurayiwa vanhu vanodarika zviuru 11 kana kuti 11,000 nemafashama akakonzerwa nedutu Daniel rakabva mugungwa reMediterranean. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri
pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemumwe mudzimai anobva kuZimbabwe asi ari kugara iye muSouth Africa ati anoda kuzikanwa nezita rekuti My Faith. My Faith vachange vachikurukura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo munyika yeSouth Africa uye shuwiro yavo mune remangwana. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu My Faith. Mukatitsananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa pari zvino.
Matambudziko atiri kusangana nawo tete akati wandei. Ndofunga dambudziko rekutotanga ndirekuva munyika isiri yako. Ndo dambudziko rekutotanga iroro. Nekuti unenge wakasiya wana kumusha wocross border kuenda munyika isiri yako. Kunotsvaga zvekuti ugone kuraramisa wana ivavo. Then mabasa iko zvinezvi tete ari kunetsa kuwana. Hakusisina mabasa chaiwo chaiwo ekuti kune mabasa akagadzikana ekuti munhu anonyatso wana basa rekunyatsoshanda. Zvakaoma kumadzimai mazhinji, kuwanwa zhinji, zvizvarwa zvizhinji zvemuZimbabwe zvirimo muSouth Africa. Hapana chinhauma tete sekuti unenge uchigara munyika isiri yako, zvimwe hausi kushanda, uri kurarama nekuita mapisi jobhu, kuwachira wanhu, kutsairira wanhu mudzimba. Ende matinoshanda hatibatiwe zvakafanana, hatibatiwe zvakanaka, vasi vose vanokubata zvakanaka, vanokuonawo semunhu. Saka nderimwe nedambudziko ratirikusangana naro muno muSouth Africa.
Tombotarisa nyaya yemapepa ekugara imomo muSouth Africa. Imi semadzimai nevamwewo varimo muri kutarisana nematambudziko api?
Mawork permit haasi kubuda. Kune vacho vari mumabasa vatiri kuti vari kushanda mumakama maofisi. Mawork permit haasi kubuda. Ndiyo imwe dambudziko rekuti iwewe uri kushanda unofanira kunge uine pemiti inotaridza kuti unokodzera kunge uri munyika yeSouth Africa. Saka kana usina pemiti pawasangana nemapurisa pega pauchimhanya kugara uchitiza. Saka izvezvizvi pane vanhu vakabva kusungwa more than 900 maZimbabwe akatosungwa akavhariwa nenyaya yekushayirwa mapepa. Saka nderimwe rerimwe dambudziko rokuti dai zvinhu zvanga zvakanaka kumusha kwedu taiti tinoenda kumusha kunogara tonoshandirawo dzemunyika yedu. Zvino Ijipita hakudzokereki futi.
Imi shuwiro yenyu yanga iri yekuti chii semudzimai ari imomo muSouth Africa muchibva kuZimbabwe? Pataona kuZimbabwe kuchiitwa sarudzo nezvakazobuda.
Isu shuwiro yedu yanga iri yekutiwo zvinhu dai zvazvachinja munyika medu. Zvinhu zvikachinja kukakwanisawo kuone leadership ine mwoyo wevanhu inoziva kuti isusu tiri leadership iri kutungamirira wanhu kwete makuwa. Tiri leadership iri kufanira kuchengetedza kodzero dzevanhu. Nekuti hapana chinhu chakaoma sekuti tiri kudzvanyirirwa zvakanyanyisa. Munyika medu hatina kodzero dzedu isusu. Hamuna kodzero dzakakwana tete dzekuti tingati nyika yedu wazhinji tinewo kodzero dzedu. Tine maraitsi edu, tine raiti yekutaurawo zvatinoda nezvatisingadi. Kutaura zvamunoda nezvamusingadi imhosva. Ndoo saka tiri kuti ndiyo rimwe dambudziko ratiri kusangana naro semadzimai.
Semaonero enyu pangagadzirisiki sei nemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino zvamungada kuona imi semadzimai?
Ini hangu kuona kwangu ini kugadzirika kwezvinhu ka I think kukatangidzwa maelections. Maelections achinge atangidziwa vanhu toita reelekti mutungamiri watinoda tiosarudza president of our own choice. Because dambudziko riripo nderekuti tiri kungotongwa sarudzo dzedu hadzisi kuzadzikiswa. Nechikonzero chekuti zvinhu zvacho zviri kuitika zvose hazvisi kuitika pajekerere. Zviri kuitwa nekuda kwekuti ane masimba ndiani. Saka isusu tiri kudawo zvinhu zvinoitwa pajekerere zvatinogutsikanawo nazvo tichiona kuti izvi zvinhu izvi tiri kugutsikana nazvo.
Dai vari kutonga pari zvino vakateerera maivati chii?
Vari kutonga hangu zvandongokwanisa kuvaudzawo ndezvekuti wakuru wedu mationesera hondoya munogara muchitiudza kuti makarwa hondo. Makarwa hondo kuti nyika isununguke. Rusununguko rwacho rwuri kupi? Nekuti isu hatisati tarwuona kubva zvakazvarwa kusvika nhasi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Icho chatinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu. Nhasi tichitarisa kupambwa nekushunguruzwa kwevemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa. Uko kunonzi kuri kuenderera mberi munyika kunyanga hazvo sarudzo dzakapera. Nhasi tabata mukuru werimwe sangano rinokurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, reZimbabwe Election Advocates Trust, vaIgnatius Sadziwa, avanoti vakapambwa nekushunguruzwa nevanofungidzirwa kuti vasori svondo rapera panze peimwe hotera muHarare mushure mekuita musangano nenhengo dzechikwata cheEuropean Union chaiongorora sarudzo munyika.
Zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndiri paHoliday Inn muHarare ndichiita meeting neveEuropean Union Observer Mission, vamwe vakuru vandanga ndichisangana navo ipapo. Saka meeting iyi yakazopera nguva dzapera manheru, nguva dzekuma7 manheru. Ndakati ndichingobuda paHoliday Inn pandandaita meeting, ndopandikavimba neimwe motikari yanga iri chena yerudzi rweWild Trek maFord Ranger aya. Vakabva vandidaidza kuti Sadziwa, Sadziwa, vari kumhiri kwevapaka ndobva ndatofunga kuti vanhu vanondiziva. Vanzisvika panoka, sezvo anga manheru, ndakabvunza ndikati ko ndimi vanani? Vakanzi uchatizivi here, svika pinda mumotikari. Zvakabva zvandinetsawo ini ndichibva ndatoratidza kusawirirana nazvo nokuti vanhu vandatisingazivi. Ndakuda kuramba ndichienda. Vakabva mumwe wacho abuda mumotikari muya nepfuti. Yepfuti yakaita diki piso kwakuti pinda motikari tenda. Semunhu akanga bata futi ini handina kuzokwanisa kuita nharo. Ndakabva ndangoteererawo ndichipinda mota muya. Vakabva vasumudza motikari vakananga nerod yekuairport, nzvimbo inonzi kuAllington uko. Ndoko vakasvika vakapaka ikoko.
Vapaka motokari kwamuri kutaura ikoko, pane zvavakakubvunza here kana zvavakakuitai?
Varume vaivi vatatu vakatanga vondibvunza zvandinoita muupenyu, ndichibva ndavatsanangurira kuti inini ndinoita zvekodzero dzevanhu. Ndakarerekera kuti resarudzo remaelections. Ndipo vakandibvunza vachiti unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa, nekuti tinokunzwa sereke uchitaura panhepfenyuro yeVoice of America Studio 7 uchitaura kuti maelections haasi kufamba zvakanaka, maelections akabirirwa. Wakamboverenga maelection here? Ndikati ini handina kuverenga maelection. Handizivi hangu zvekuverengwa kwemaelections. Saka unoziva sei kana usiri munhu anoverenga maelection wekuziva kuti unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa? Imwe nyaya vakanga vachitaura futi, vakanga vachitaura kuti munowanepi mari, chinangwa chenyu ndechei kana muchiwana mari? Tikati isusu chinangwa chedu ndechekuita maelection chete, hatina zvimwe zvinangwa zvinenge zvakashata sezvamuri kutaura zvinangwa zvekukwadza nyika. Nekuti vaitaura vachiti iwo muri kukanganisa chimiro chenyika, ukama hwenyika nedzimwe nyika muchinyepa muchishandiswa nemaamericans. Ende vakanga vachitoziva meeting yandanga ndaitai.
Vane kukushungurudzai kwavakaita here kunze kwokunge kubvunzurudzai?
Vakandirarisa nedumbu, ndobva vatanga kundiponda musana negumbo rekuruboshwe netsvimbo iya. Imwe yacho tsvimbo yakazondirova musoro, mwacho ndobva arandusira akati aiwa nhasi hatisi kuda kumuisa pakaoma, todango kunonzi kuyapudzira, kuya kunoitwa kuvana vadiki kuya. Vanzi awi mushamu, toda kumuyapudzira. Ndopa vakabva vatora foni yangu vavandisecha ndandine mari inokwanisa kuita $74. Ndobva ati waita lucky, ndaona mari yemadrink.
Saka sei mazofunga kuti munge muchitaura zvakare nyaya iyi muri pastudio 7?
Chanyanya kuzondishungurudza ndechekuti tingagare sei mukushungurudzwa kwakadai takanyarara. Saka ndati harga ndibude pachena nditaure nyaya yangu.
Makamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Kumapurisa handina kukwanisa kuenda, nekuti ndakazotanga ndabatawo magweta angu. Ndo vakachiti nyaya inonetsa kuti urungoonawo mamiriro akaita zvinhu, kuti ukaripota nyaya kumapurisa iyi unogona kutozosungwa futi neveLaw and Order vacho, nekuti nyaya inobva yapinduka ichinzi manga muchiita meeting nevanhu vekunze vachishandisa mutemo yavatinoti Patriotic Act. Saka ini handina kukwanisa kuzoripota nyaya yekumapurisa.
Ko vamakanga maita musangano navo veEuropean Union ava makavazivisa here nezvechiitiko ichi?
Vandakanga ndaita musangano navo veEuropean Union ndakavataurira zvandakanga ndasangana nazvo, asi ivo vakandikurudzira kuti wadiwa mhangara. Asi inini ndakanovaudzawo zvakare zvandakanga ndaadvisewa nemalawyers angu kuti kumhangara nemamiriro akaita nyika yedu iyi unototenherwa futi mukati. Saka zvaigona kutondipinza muna taisireva futi. Saka inini ndakangozoita zvekurapiwa zvangu ndobva ndazvigarira.
Saka hamusi kutyira upenyu hwenyu here, uye chiitiko ichi chinokusiyai papi mubasa renyu?
Chitiko chakadai chino shunguruza. Zvikuru takatarisana nenyaya yekodzero dzevanhu. Kuti isusu tinoshanda tichitarisa kurwira kodzero dzevanhu takatarisa nyaya dzesarudzo. Kana taakutonge isusu tava kushungurudzwa tichimbunyikidzwa tichipambiwa zvakadai. Zvinobva zvatotaridza kuti munyika hamuna kumira zvakanaka. Hurumende haisi kuda vanhu vanoitiswasva, regai kuita zvamunoita izvi, varingoda kuita madiro aJojina. Inyaya inoshungurudza zvikuru kwazvo. Tinenge tichitarisira isusu kuti munyika munge mune rule of law.
Manzwa kubva kumukuru wesangano reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziwa vari parunare muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu chatinotarisa zvinosangana nevana veZimbabwe cheupenyu hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Ngezi Platinum Stars nhasi masikati yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurova Green Fuel yekuchisumbanje. Michael Kariati anotitaurira kuti mitambo yanhasi yapera sei.
Chekwata chekumaruwa emhondorongezi ichi chave nemapoints matatu pamusoro pemanika Diamonds mushure mekurova kwachaita Green Fuel 3-0 muBaobab Stadium masikati anhasi. Ngezi yapinda mapoints makumi mana nemashanu, Manika Diamonds ine mapoints makumi mana nemaviri mushure mekurovawo ZPC Kariba 2-0 nhasi masikati zvekare. Murairidzi wengezi Tekshua Chiragwi anoti vari kuramba vachiita nepese pavanogona kuti vatore mukombe mukuru uyu.
Ticharamba tichishinga seNgezi Platinum Stars, patoda kusvika tichasvika chete nguva inokwana.
Asi vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muchikwata cheManika Diamonds vaSuga Chagonda vanoti vada kutenda vatsigiri vavo nekutorawo mukombe weleague uyu.
Toda kumboitira vatsigiri vedu zvinhu zvavanotarisira. Gore negore takachitamba zvakanaka kubva gore ratapinda na2018, asi tinoona sekuti hatisati tambonyatso vaitira chinhu chikuru.
Highlanders yadzika kusvika pachinhano chechitatu, point imwe chete pasi peManika Diamonds, asi mapoints mana pasi peNgezi Platinum Stars. Asi Highlanders ine mutambo mangwana muBaberfield Stadium umo iri kusangana neYadha. Yadha iri panguva yakaoma apo iri pachinhano chegumi neshanu, icho panguva ino chinovaendesa munhabvu yepasi pasi yeDivision 1 kana zvikaramba zvakadai. Asi mutambo washamisa veruzhinji, mabudiro awaita ndeuyo wanga uri muBaberfield Stadium umo Blue Chiefs yarova Dynamos 2-1. Hapana angatarisira kuti dimbare inorohwa, asi mumitambo kunyanya yenhabvu munobuda zvese zvese. Caps United iyo iri kutamba mangwana neChickenin pamwe chete neDynamos neHighlanders dziri kutsvedza zvishoma nezvishoma kubva muhondo yekutora mukombe wakakosha uyu. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaSpencer Chilumba vanoti zvikwata hazvine mukurumbira izvi hazvisi kutora mukombe uyu mwaka uno zvekare.
Matimu mamwe asi kumbomatarisiro ranga hwine nebhozi havabhadhare. Bhozi ana FC Platinum nana Chickenin matimu anobhadhara, saka ndovati kutitarisiro ranongwina leg pane plus ane vafanhu vechidiki vari kumhanya izvinezvi.
Mangwana kune mutambo mukuru wezvikwata zviri kurwira raramo yazvo muPSL apo Simba Bhora ine Shesham muBaobab Stadium. Zvikwata zviri izvi zviri panzvimbo yekubuda muCastle Lager Premier Soccer League. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Herentals 2 Black Rhinos 1 Cranbourne 0 Wange 1. Mune mumwe mutambo mangwana Triangle iri kusangana neFC Platinum iyo ine mukombe uyu. Svondo rinouya hakuna mitambo yeleague, asi kunenge kune makundano eChibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariate.
Tinotenda Kariate anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Praxidis Jeremiah.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalamukela uhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo lwezindaba ngolimi lwesiNdebele. Olamukela ngenjabulo enkulu ngoPraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rish Sanaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonona ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rish Sunaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonona ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe langokuqilibezelwa ezikuthi kwenzakale kulolu khetho. AbeZimbabwe laba bathi badinga ukuthi bathole ukuthi eBrithani yona inganceda njani kulolu daba. Sibe lethuba lokuxoxa loMnumzana Panyika Karimanzira, omunye wabaxoxi uhlelo lokuhambisa lesi sicelo sepetition kuhulumende weBrithani.
Izolo ngolwesihlanu mhla ka-15 September 2023, thina ezinye izizalwane zeZimbabwe sihambile emahofisini kahulumende weBrithani e-10 Downing Street eLondon. Sisiyamnikeza ugwalo lwethu lokukhonona ngokuhanjiswa okwayenzwa ukhetho lweZimbabwe oludlulileyo. Sibe simchasisela ngokuthi yini engahambanga kuhle, kubalisela i-delimination yama constituency, i-voters roll ibingamanga kuhle, njalo ama ayinikwanga abantu ngesikhathi, ama ballot papers aprintwa okungekho emthethweni, amanye ama police stations avulwanga ngesikhathi, kwabotshwa abantu labanye abantu ababe bengabantu ababe befuna ukubona ukuthi ukhetho luhanjiswa njani, njalo labanye abantu ababe botshwa lakathesi lokho bebotshwa ngendaba yesihambelana ngokhetho lolu.
Lifuna enzeni uhulumende weLebhilithane sibisibili?
Thina sifuna uhulumende weBrithani lamanye amazwe bangananzi imphumela yokhetho eZimbabwe, bangananzi njalo ukuthi uMnangagwa nguye umkhokheli weZimbabwe okhethwe ngabantu. Sifuna kube lokhetho olutsha oluzahanjiswa kuhle ukwenzela ukuthi abantu bakhethe ngokuthanda kwabo, hashi ngokuforswa kumbe ngokuthi khona umuntu azifake nathi lingivotele bona bangamvotelanga.
Lo ke bekungumnumzana Phanyika Karimanzira, ongomunye wabaqoqe uhlelo lokuya kusa isicelo sokukhonona ngokungaqutshwanga kuhle kokhetho eZimbabwe. Imizamo yokuthola imibono kahulumende weZimbabwe ngalolu daba ibe liphutha, njengoba abesigodlo someli weZimbabwe Dobi ucingo kodwa isiphathamandla sezanu PF eBhilithane umnumzana Mabaza uthi yena kayisizo zizalwane zeZimbabwe ezihambisela lolugwalo lwesicelo kodwa ngabantu nje abasebenza labangathakazeleli umbuso ukhona eZimbabwe owakhethwa nguZulu. Ingcitshi kwezombusazwe zithi inyathelo lokubotshwa kwabameli be-CCC namakhansili indlela yokuzondisa abebandla eliphikisayo ukuze bahlamukele uhulumende bagangadwe ngamandla bahle baqedwe ibandla elibusayo. Lokhu kuza ngesikhathi abamalunga e-CCC abagoqela umeli wechabalala edalela ephalamende umnumzana Gifties Ostalo Siziba lomsekeli kameya wedolobho leHarare unkosikazi Kutsai Katsombe bebotshiwe kuyonale iviki. Kuza njalo lapho umeli weSouthern unkosazana Maureen Kadimaunga laye ebotshiwe wakhululwa esetheswa icala lokubulala umuntu. Ingcitshi zicubungula ezombusazwe zithi lawa ngamanga njalo ngamaqinga kamongameli Emmerson Mnangagwa okuba behlasele ibandla le-CCC.
Ya siyabona ke ukuthi iZanu PF Party ibhizi ukubopha ama MPs e-CCC. I-agenda yeZanu PF ngeke kufuna ukudiliza i-CCC ibamba ama MPs ibafaka ejele ngoba yona iZanu PF ifuna ukubusa yodwa oro ifuna ama MPs amaningi abe eZanu PF. And especially Kobulawayo iZanu PF ayiwinanga noma nomuntu omnye, onke ama MPs avotele CCC, i opposition part of Zimbabwe. So iZanu PF inomsindo nalokho, that's why selibona iZanu PF ibamba bo Ostalos then ibavalela ejele ngoba ifuna ukuthi yona ibe nesikhundla Kobulawayo. So izazama namandla ukuthi itathe ama MPs okwaBulawayo e-CCC ukuthi wafake ejele. Mayibafaka ejele ama MPs lawo izathatha ithuba oro ichance yokuthi yona ikwazi ukukontesta itathe isikhundla kobulawayo. And akusiyethusi lokho ngoba yiyo ndlela yokubusa kuka Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa wadilisa izaph umnangagwa wadilisa iparty ika Edikatekere. Umnangagwa wadilisa iMDC ika Mogentsangrai. So umnangagwa umsebenzi wakhe ngoku destroyer ama opposition party in Zimbabwe. Akafuna ukubona any opposition izoba iparticipator oro izoba inamandla oro izoba ikankasa. Ende umnangagwa iagenda yakhe ngekushiya iZanu PF iyodwa apha eZimbabwe kungela any opposition.
Lokhu kuphinde kwagcizelelwa ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC yena othi kusobala ukubana umongameli Mnangagwa ufuna ukubhidliza i-CCC.
Yebo, kuliqiniso siyayibona imizamo kababa uMnangagwa umnumzana uMnangagwa oyokuzama ukuwethusela lokusayelensa abantu bethu kakhulu amalunga ephalamende lekhansili. Uzama ngemizamo yonke sibili ukuthi abahlukuluza bethusele bengakwanisi ukuyakhuluma into kumele bazikhulume emakhansilini lephalamende, ikakhulu iphalamende lapho uMr Mnangagwa azama uku-amenda isinqumo somthetho esingathi ngesithiwa yi-constitution ukuze abe lokhu ebusa okungaphandle kwe-two terms aziphiwa.
Izifuyo esiqintini seGwanda South eMathebeleland South zibikwa sezikhotha inhlabathi kungenxa yokutshabalala kwamadlelo kanye lokuma kwamanzi emadamini alindawo. Osewuchiye iningi labafuyi lidlela evalweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi zaseGohole zithi isimo siqhubeka sisiba sibi kakhulu emangweni wabo.
okufakazwe ngumnumzana Victor Spanda kuwadi 17 eKwanda South odibalakho kufelwa izifuyo eziningi ikakhulu inkomo.
Isimo sibi kakhulu ngoba lugwadula okulamanzi ukudla sokuphelile vele zikhutha inhlabathi. Ngikhuluma nginje kwezinye indawo eziqalile ukuwa kakhulu eGwanda South okuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi njengoba kunguSeptemba khuluma kunje lapho kuyafika khona uDisemba, hhayi isimo asikho sihle eqinisweni. Isomiso lugwadula ekomile inkomo nje sokungamathambo, hhayi akusela lutho. Uyazibonela nje kuphela ukuthi ngumonakalo wodwa lonyaka sophelelwa izifuyo.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngesinye nzalo yesakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo.
Ziyalama nokuthi inkomo kuphela lembuzi, hhayi vele into yonke akusamanga kuqonda la. Kusela kudla, akusela tshana, kusenani vele inkomo sezicakile, ezinye ziyawa lembuzi. Wabona okuhlungu kakhulu embuzini lapha, imbuzi ziyaphunza, ziyaphunza. Akula kudla abantu abafana labo kulinda inkulu bahamba lazo emapulazini. Emapulazini kungcono sile, but nxa ungela mfana vele zitshona zibhoda khona vele akula ingazani ukuthanyeliwe egangela. Shona zibhoda nemasimini sezaqeda utshani vele, hayi into yakhona layikho right.
Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe uthi bekuza kuba ngcono ngabe idamu lethuli manyange selakhiwa laphela ngoba inkomo sezinatha amanzi alo daka. Idamu leli lama kwakhiwa ngenxa yokusilela kwemali nanxa nje uhulumende wayethembise ukuthi usiyaphela umnyaka liyabe seliphelile.
Nxa zilamba kodwa amanzi ahlanzekile akhona uzathola ukuthi le mikhuhlane eminye ehlasela izifuyo izamlutshwane, kodwa inxa yokuthi kathesi ziyalamba ziye futhi zinathe amanzi alengcekeza kuyenza lazo vele zingaqini zicukube zingenwe yimikhuhlane uthole zicakile zingahlambuluki nje izifuyo. So idamu lemanyange abantu bevele ikhangelele ngamehlo abomvu ukuthi hayi liza kwakhiwa lincede kusona leso sigaba lamhlanje, hayi kuthule nje.
Umnumzana Colin Ngwenya oyemarinorho ematobo uthe zabo inkomo zisaqinile ngoba belamaqhinga okuhlenga izifuyo ngesikhathi sendlala.
Asisavukeli amahlanga masiqeda ukuvuna sivula amagedi ukuthi inkomo zisifuyo zihlingene zidle. Sesivala, ngikhuluma nje abantu bavalile amasimu abo bagcine ukudla kwezifuyo zabo ukuthi mazizaziqhuba kuze kufike esikhathini sokuthi izulu line.
Ngaphandle kokuswelakala kwamanzi ezifuyo, izakhamizi ematshetsheni eGwanda North sezihamba imango emide ukuyadinga amanzi okunatha, kutsho ukhansila kaward 1 umnumzana Stanford Nkala.
Abantu sebehamba imango emide kwamanye amavillages besiya lapho kuyabe kulamanzi khona either emadamu kumbe esikotsho ezibamba amanzi, ngoba indawo yethu masisiyananzelela yindawo ewome kakhulu ukuthi ayizikotsho zakhona ziyatsha azifana nlakwezinto.
Umnumzana Atishke Mutshemwa ingcwethi yezifuyo kugatsha lukahulumende olwe-agritex uthi lanxa kungakabi le nkomo eseziqalile ukucuba isimo sibi kakhulu eziqintini zeGwanda insiza Bedbridge Madobo lengxenye yemangwe. Ngokunjalo uthi kuyadingeka ukuthi uZulu adingele izifuyo ukudla. Iinkulungwane zenkomo zibulewe yindlala eminyakeni edlulileyo kulesi sabelo kulandela ukungami kuhle kwezulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemaname eGwanda South ngingu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafore mbula
Gukama.
Lamlela
kwamanje ke wathi singene esigabeni sethu lapho isiphatha indaba ezimayela na labesifazane kuhlelo esiluphiwa ngusithandekile Mhlanga. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lonkosikazi Patricia Chabalala ngohlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho abekhokhelwa inkosi yamaNdebele ngeviki edluleyo. Kunanzwa ilanga lokuhlonipha inkosi umzilikazi.
Amantombazana lawana ngamankazana angakathintwa ngisho angakangeni kwezemacansini lamajaha, engamankazana afundisiweyo imithetho yokuziphatha nokuzigcina. Njengoba uyazi kule nto eziningi abantwana abangamankazana kumele bafundiswe. Amankazana bayinjongo yawo umthetho wawo. Nxa kube mgido enjeyana njengoba kwakube mgido wona lowana kuthiwa ngumgubho, yiko abake bekhokhela amabutho. Amabutho ayabekhokhela inkosi. Lapho inkosi ekhetha khona nxa ingakathathi yakhetha kuthiwa kwazithi inkosi vele iyazikhethela noma nini kaningi esintwini sakini. So amantombazana lawana angamankazana alinde lokhu, kufuneka amankazana, amankazana nika intombi nto abangazaze bayangene emacansini. Sebangene emacansini balimaze amabutho, bayowaphula amaqolo bephumbe lenkosi, bayithelele ukugcwagcwa inkosi. Umumo wakhona yikuthi abantwana laba baqoqeke bafundiswe ukuziphatha nokuyithika baze bayindlela enendeni yabo, athathe eyintombi nto eqondile engangenanga ezintweni zonke lezo ezingafunekile.
Yiyo injongo lapha ukuthi beziphathe njengoba isiko lokuthi inkosi ikhethe lingasalandelwa. Lingakukhuthaza lokho?
Yikuthi thina singatholi ilizwe lethu ngendlela iqondileyo ngoba yimkhubo wakhona. Kodwa-ke hhayi singezakukhuthaza, singakukhuthaza ngoba umntwana thina mina ngokwami ngikholela ukuthi intombi kumele iziphithele lapho yakhona.
Siyabona ukuthi kulezi insuku abanye abantwana abafikelekanga, abanye badlwengulwa. Kukhona okunye elikukhangeleleyo nxa likhetha intombi?
Asikhangele into eziningi kakhulu emntwaneni oyintombi. Zibe njengalaba abadlengulayo balimeke ngaphakathi kwabo. Uyazi ukudlwengula into ebuhlungu. Asize sabafaka kube zezinto ngoba siyabe sesibakhubaza nxa sesikhuluma, sesibalimaza futhi lapho nxa sesikhuluma ngokuthi sikhangelele intombi nto. Kuthe nto le ukuthi ayi-virginity test okwakuthiwa bahlole. Thina lapha eZimbabwe abethu laba asikabahlole ngoba sizayimvumo le. Uyabonakala umntwana oyintombi nto.
Lwaqala njani lolu hlelo njalo liyathola yini zonke imfanelo zokuthi luqhubeke ngokufaneleyo?
Siyafisa ukuqhashwa ngaleli uhlelo ngoba bayarehearsa every weekend. Xa sivalile bayarehearsa ngama-holidays into kokuthi siyatshona ilanga lonke bekuyini khona phana sesesitshela ukuthi siyabaphikelana, siyabapha, siyakhalela kakhulu futhi imvululo yabo yinto eqansileyo. Kufuneka ubuhlali bungqongqo, kufuneka imbatasazabo azathitha ngazo, kufuneka imifisi yabo. Konke lokhu kuyadula ufuna ukubana sithole imali bese sixhuma ngecebo lokuthi ubuhlali asibuthole ukuthi eZimbabwe sisha abangaphandle bathumezele ikakhulu abathi igoli e-South Africa kukhona. Lapha sesiqalise ukuthi idinga imali yokuthi sibathrene, silabomama abathrenayo babafundise ukwenza ubuhlali babo, bazithumele imichebe yabo ngoba ke lama-attires njengababaliki mathathi thina nisagqoka lokhu nangisagqoka lokhu njengoba ubonile seliyaka sigqoke i-black and white bethi ngamawaba begqoke i-black and white. Ye abantombazana abunila wegoli ihlanganise ezithize khona nabo babunila ntombazana besilayo abanye ngabantwana balithi abakhona ngabe abazale begoli begqoke baba bahlobunye obathi akungqongqo kwabo bonke uhlali bebahle bekubuhle kakhulu besikhangela nje sinyabathi.
Kodwa lapha eZimbabwe bebengavunyelwa ukuthi behambe bengavunulanga phezulu.
Yebo, kodwa sizakukhangelisisa ukuthi silenze njani ngoba kwenzakala bona bebekuhlali ngabe uthungane kube yithembade futhi wazeleaphinazeleyo laba angazahlupha ukuthi angaphandle noma angagqoka ngalutho phezulu.
Abafuna ukuphathisa ukuthi libe le mpahla ezeneleyo zokusebenzisa le mali bengalithola ngaphi?
Sikhona lapha eVulindlela ofenethi ihlanganiso egcina izintandane nabantwana abalenhlupho ezijiyeneyo eMpopho ku-ward 9 iVulindlela iphansi kwe-Gabu Primary School leKhongo ku-WT Ngwenya Road. Inamba yami, inombolo yami ngu-0772984376 bengangithinta khona lapho bangithola. Inombolo yocingo ngu-0772984376.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Patricia Chabalala olo hlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ephuma-ke enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande yena osethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko. Ungathini wena ngamafitshane ne-cabinet le esibekiwe? Ubona ngani i-cabinet ezenelisa na ukususa ilizwe ebunzimeni?
Hayi, i-cabinet ikhethiwe sibili. Kodwa ke nje umuntu nxa ekatshengela advisor singazi ukuthi ama-vice presidents la omabili bona bakubone njani ukuthi behambe lento enjengayona leyi ku-public. Ngabaqale bakukhangela bangasensa. Lapha mboni ngazani i-cabinet le ekhethiwe le uzaphinde i-reshuffle sekuselakala ukuthi kanti yona ivele ikhangele ngaphi yangaphi. Engabe fake abantu abatsha laphana kodwa sikababoni phela ukuthi khona bona ba-capable okungakanani. Okuqakathekileyo kasilobizo but okuqakathekileyo its capabilities ekukhokheleni la. Njalo nxa unanzelela kakhulu very monitoring closely not even one laphana abaziyo ngema-aims and objectives of armed struggle. Lapha nxa kufakwa i-cabinet kayifakwa i-cabinet sikhangele ukuthi kuyini okwasisu saye ezindlini saya empini yikho okuqakathekileyo so that even nxa kusasa kusiba le-opposition i-opposition leyo ihambe endleleni yona leyo esiyabe siyikhangele akula lutho so khonokuyana kumele kunanzelelwe kakhulu asazi ngesizayicela sivuthiwe ekani sibone ukubotshwa kwazinkomo lezi ukuthi zidonse okungakanani zizayiqeda insimo yini yikho okuqakathekileyo ngibona ngazani ngaleyo ndlela singakuphatha ngaleyo ndlela kuza sihambela kuhle
manje ngokubona kwakho ubona ungani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni wemandebeleni labo bekhala kubana hayi kungani ube ngabhekanga khonale ungathini nalo
hayi akuboneni kwami mina ngibona ngikhatshana ngoba laba bahluzile bakubonelela ukuthi khona lokhu kwabakwenzileyo kuqondile angilampikiso kukho kansoli but for the country to prosper bekudingakala lapho ukuthi khona ngawuthethe ku-opposition we've got abantu abafree abanjengobo Welshman Ncubo Tendayobithi even to recall uPriscilla labantu bebuye bengene ku-cabinet bakhona bakhona sibili ku-ZANU PF khona laphana labo ngabakhethiwe but ngasikhangela ngokuhonona kwabantu bemathebeleleni kuregion le kubafithenta kambe kobulawayo khona lapha behlulekile nje ukukhetha njengoba lo yedwa ngemva kokwasebenza kongako kwenziwa ngumthuli Ncube ababonanga abantu mehluko so bengakhali lokho ngitsho sibili bengakhali kuphela nje i-depth yabantu abayibo bemathebeleleni abangenile laphana if you look at ubulawayo kuloyeni umthuli Ncube and no one else woko mangaliso labana bemathsawu that should have been brought back lokhu zenu lokhu u-Obed Mpofu ngababalethile lapha kuba lesithunzi parliament lanxa kulama debate abesenziwa kulabo bonke laba abanye abantu labo embabonayo la it is about service delivery and to protect the aims and objectives of the armed struggle akukhulunywe kakhulu ngakhona lokho eParliament singaphuma emgogodleni wona lo ngoba kucina vele sokungesela into okuthiwa liberation movement loni lizo sivele silikhangelisa ngapi liya ngapi ngibona ngazani ngawuxubanisile laphana upresident umkhokheli welizwe ngawuxubanisile wathatha ku opposition wabeka khona laphana kwazithulela nje wazihambela nje sezabona labo ukuthi labo badeliva njani kuyapho kungasikho ukwakha i-government of national unity but kuyapho kuwakha isizwe sifuna intuthuko i-cabinet ibe nohlonzi yikho sebe sikudinga lokho so kathi esingakhangela khona ngale ku-education lokuthiwa nguthilo hayi ukuthi kangimazi lwana angeza ke ngikhulume kakhulu ngaye angimazi lo okhona lo primary and secondary ku-education but above all izimbabwe labantu abasebenzayo njalo abakhaliphileyo bafundile sesikhangela ke-deliverings eza kwenziwa ibona laba njenge-service delivery kodwa ngakuhlanganisiwe nje ukubona kwami nje ngisenzela lakho kube lokuthula njengoba belokho be-dispute ukuthi ama-election atshontshwa yelokhu lalokhu this and that kodwa bekhona bese-parliament bafakwe labo kuma-cabinet khona laphana sibotshwe esihambeni sesebenza sithole okungasisiza ngiyabonga
lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla uhalwa impi yenkululeko emsixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
abasanda kusichoma singumsakazo we-Studio 7 eye-Voice of America kwezemidlalo umqeqetshi we-Highlanders uBaltimore Brito uthi useselalo ithemba lokuba iqembu lakhe lizabuyela phezu kwengalane yemhlomelo yeCastle Lager Premier Soccer League lapho elikhitshwe khona ngemva kokunqotshwa emidlalweni yembalwa edluleyo kubika uJoseph Njanje
Ikamplele ndazi limotshwe emidlalweni emithathu elidlale kumaviki amathathu adluleyo okudale ukuba liphucwe indawo yokuqala engalanini imiklomelo ngemva kwesikhathi eside kuyilo ebelilocal kokhela. Loba kunjalo umqeqetshi walo uBaltimore Brito uthi ulethemba lokuba lesi simo sizaguquka kusasa lapho abazemukela khona iqembu leyada emagumeni kobulawayo.
We are three districts.
Sinqotshwe kumdlalo emithathu ilandelana njalo ngabanjalo kusuka kwethusa abantu lanxa iqembu linqotshwe kaningi kodwa lokho kwesenzakala imidlalo ingalandelani. Siyabathemba kodwa abafana bethu ukuba bazalungisisa njalo sikhangelele ukuba bazibophe ziqine kusukela ngesonto kusiya phambili.
Iqembu le-Islanders lemiklomelo ngamashumi amane lowodwa 41 phambilini kokunqotshwa kumidlalo edlule iqembu le-Islanders like lakhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalani. Umgadlo leli qembu elishamafarasi uthi kuvele kuyatholakala ala ungadlali kuhle ebholeni kodwa bona njengabadlali abasenze balahle imbeleko ngokufelwa.
Every is ama players sengisikwazi ukuthi ibhola le 3 results win draw lose wakhathesi bewuvulile bari so yithi mindset isabesenja thina sabe ngisithe kuzabuye
imidlalo edlalwe namhla esigabeni seKasilaga Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leBulawayo Chiefs linqobe leDynamos nge 2-1 ngaseBarber Fields. IKrenton Bullets inqotshwe nge 1 kanyayi iwange ngaseNyamunga. IHerentals inqobe iBlack Rhinos nge 2 kanyanga ngaseMandava. Ingezi Platinum ibhaxabule iGreen Fuel nge 3 kanyanga ngaseBaobab. Ukuthi iManyika Diamonds ichaye iZPC Kariba nge 2 kanyanga ngaseKipo. Emidlalweni yakusasa ngensonto iqembu leCapes United lizadibana leChicken Inn ngaseBatha. Iqembu leTriangle lizemukela leFC Platinum ngasekipo kuthi iqembu leSimbabora lizanqikelana leleshesham ngaseBaobab. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe eleManzamnyama Sounds. Lo mculi udabuka eTsholotsho kodwa ucula ekwele South Africa. Nangu-ke ixoxa lwentungameli Nkomo.
Ngibingelele kubalandeli nakubafowethu nakubangane nakuyihlobo nakubathandi abazomculo nje jikelele umhlaba wonkana nje ukhongongaka Zimbabwe, Botswana, South Africa, Swaziland, Mozambique na Phesheya. Ngiphakamisa istudio sakithi Studio 7 studio kuyisona esisivezayo. Ngibonga kisho kakhulu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala kimi, bengithanda ukuthengisa mina amathupha ezandleni zami. Inamba zami +27 766 977 326. Ngaziphinda +27 766 977 326 +27 84 83 91 333 +27 84 83 91 333 Ngitholakala eSouth Africa.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Isicelo enginaso ngingumazolo ngiculela imanzi amnyama loxhaso oluvela kubo. Asiphakamiseni umculo wakithi, siphakamiseni lwethu nyawo.
Kukubela kwa bakithi, yawa sekulu. Kukubela kwa bakithi, yawa sekulu.
bakithi abangasekuyo.
Ngilethe mbali ukholisile umculo ka Christopher Ncube eleqembu lakhe leManzamnyama Sounds. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo, uPraxedes Jeremiah.